kufanya ili ndio hata kuzia darasa maalum ya kwanza mshanga kuma 1990s I went to Blawayo nikija kuno kuno try out kuzindi join ama course so mfanda kaenda kwa ama course
yes so I think right away the audition must start and basically evo ni performance ya rai itanai I just the language I give me an understanding level because he dance me go in by niki so I bend down so now again our first real like business meeting happened around Washington but we continue to be in touch. Even provide Dani Sina Yaviku radio. And I go on to Kuno Kazama Samba with Saka 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 to get me to Marie. So Muna, I marked Ravan, who I took and down or Bunda, anything, why you are going to down over. Is the last one that I think of Shafa, which I hope to find in Dubandaga, Panda, the Tauranavo. Sakamuna, I already an icon and leader that was. And I love them for that.
Kusiya kwavaita basa ravaita panyika pano richawana here vamwe vachariendesa kumberi sana makosi theatre ne TV ya station ya vainzi vanga vakutanga iko kunana lupanoko munoona zvichizoenderera mberi here
munaku wemuna anoita mabasa akanaka amakosi iriko both senzimbo institution and kune vanhu vakawanda vakadzidziswa naye kon nevamwe vakadzidzawo kune dzimwe nzvimbo vanosapota zvaanoita kune vamwe vakapiwa ruzivo nakondimushanga vakaona kondimushanga vakavainspire vachasimudzira bare akondinuiti haipere
ndopedzisa hangu ndichibvunzawo kuti mashoko amungapewa mhuri yezimbabwe kupedzisira pamusoro pekuonekana navamuhlanga ndeyekuti kudii
tirasikirwa negamba guru. This person was an icon, he was a leader, he helped not only his family but his country. The left kwakawanda truly believe he is a hero. Taigurugunzi zvakaitika mashuromo zvekuratidza munhu through your performance you are a hero. This is another person who's worth of hero and ndoda kusumurira kwamuhlanga ne urombo marakirwa enda munaura kumenga tese chichema nini vanhu vekumachemene north vanhu vemubiri wayo amakosi rambai muchienderera mberi dai konzi akakwanisa kuzorora murugare may he ever rest in peace.